Ndino kuchingamidzai nemufaro ini ndini Tanonoka Wande ndichiti eino misoro yenhau dzanhasi china ndira 25/2018. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanopedza hurongwa hwavo hwekuDavos paine mufungiro akasiyana-siyana pamusoro pemashoko avakataura nezuro kuSwitzerland kwekare. Masangano emachechi oshora zviri kuitwa neZANU-PF zvekuti vanhu varatidze bato iri maserial number anopiwa mushure mokunyoresa kuvhota. Chirongwa chokunyoresa kuvhota chakawedzerwa chinopinda muzvondo rechipiri paino kunyunyuta vanhu vamwe vachiti vari kushishidzirwa mushure mokunyoresa kuvhota. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzozeya zviri kuitika muchirongwa chekunyoresa kuvhota uye nguva inonzi sarudzo dzichaitwa sekutaura kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vakati sarudzo dzichaitwa chikunguru asati asvika. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na8pm tiri kutaura pamusoro pematambudziko akatarisana nevanasikana sezvo mitemo iri munyika isinganyatsochengetedza kodzero dzavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860, 6080, 15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanga mwezve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu, endai palink iyi www.facebook.com/voa.shona.